zvakanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri chivabvu 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 ndo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samuramashel naJulius Nyerere muHarare. Zimbabwe yobatana nenyika dzose dzemuAfrica kucherechedza zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 chivabvu gore roga roga. Gurukotaro zvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vonanga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekubvumisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 ndo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 600 nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 38,696. Vanhu vafa kusvika pari zvino vakaramba vari pachiuru nemazana 576 kana kuti 1,586 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu chiuru nezana rimwe rine 30 nevapfumbamwe kana kuti 1,139 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, kuchitiwo vamwe zviuru zviviri nemazana 900 ane 40 nevapfumbamwe kana kuti 2,749 vachibayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru 633 zvine 400 nevashanu kana kuti 633,635 vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 munyika yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samuramashel naJulius Nyerere muHarare. VaMnangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day uye chiitiko ichi chiri kuuyawo mushure mevhiki rekucherechedza tsika nemagariro evanhu muZimbabwe kana kuti Cultural Week yakatarwa neNational Arts Council of Zimbabwe neUNESCO sezuva rekucherechedza kusiyana kwetsika pasi rose kana kuti World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Vaimbove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari vanoti nyaya yekuveza zvinhu zvinozosara zvichiratidza kuti pane imwe nguva sevanhu taive tiri pachidanho ichi zvakakosha zvikuru.
Kuda sezvo ndisina zvangu udzamu hwokunzwisisa chiitiko chacho, asi manzwisira andinoita nenyaya yezvivezwa izvi, ndofunga kuziva kwatinoita chero vanofamba nzvimbo dzakawanda, nyaya yezvivezwa zvinovezwa nevanhu kunyange zvinonyorwa mumatombo vamwe vanoziva inonzi rock art iya nezvimwe zvakawanda zvingava zvinyorwa kana mitambo, zvose izvi zvinotaura mararamiro ari kuita vanhu nekubudirira kwavanoita muupenyu hwavo. Saka nyaya yokuveza zvinhu zvinozosara zvichitaridza kuti pane imwe nguva sevanhu tanga tiri pachidanho ichi zvakakosha zvikuru. Ndosaka muchiona tiine mamuseum, zvivako pazvinochengeterwa tsika dzedu, maart gallery zvinochengeterwa pfungwa dzedu dzatinofunga Saka hindi nukona kuti nyaya yoku susukiza zvinhu zvakaita sezvizvi inyaya yakanaka. Chandinga tadza hangu kuziva kuda urongwa hwacho chaiho nokuti handina ruzivo kuti urongwa hwacho hungava hwakamira sei. Asi muono wokuti tive nezvivezwa nezvinyorwa nezviitiko zvinotaridza mafambiro atiri kuita savanhu chinhu chakakosha zvikuru.
Vakawanda vamari vakutarisa zvinhu zvakawanda nemaziso ezvematongerwo enyika. Pane mukana here wekuti vanhu vaisewo iyo nyaya yekuiswa kwechivezwa iyi mune zvematongerwo enyika?
Hongu vanhu vanogona kukisa matongerwo enyika sezvamunongoziva kakuti matongerwo enyika hapana paanosiya. Asi isu sevanhu vanonyanyofarira zvavo zvetsika namagariro avanhu. Kunyange pakapinda zvematongerwo enyika kana kusapinda zvematongerwo enyika, asi chokwadi chinofanwa kuti chivepo ndechokuti tikasava nesevanhu zvinhu zvatinosiya isu vapenyu nhasi semasiyirwo atakaitwa mukatarira masvingo ezimbabwe vana Kami kana zvimwe zviya zvakanyorwa pamatombo zvinonzi marok art atinoona kuna Namurehwa uko kunzvimbo dzakangopararira Zimbabwe yose. Muchaona kuti zvinhu izvozvo ndo zvinotaridza kuti sevanhu tiri kufamba takananga kupi uye tine midzi yedu inobva kwatiri kubva. Saka matongerwo enyika zvinogona kupinzwa, asi hazvisii chokwadi chokuti kuti tiite zvinhu zvakanaka pamusoro petsika dzedu chinhu chinosimudzira nyika yedu zvikuru.
Havanga vari vaimbo vemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari vari parunare kumasvingo neStudio 7. Zimbabwe nhasi iri kubatana nenyika dzose dzemuAfrica kucherechedzwa zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 Chivabvu gore roga roga kucherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Union iro rave kunzi African Union. Izvi zvakaitwa musi wa25 Chivabvu 1963. MuZimbabwe zuva iri riri kucherechedzwa kuburikidza nekukumikidzwa kwechiumbwa chambuya nehanda muHarare. Iri zuva rinofanirwa kupembererwa nekuzivisa kubatana kweAfrica, kushanda pamwe, unyanzvi, matambudziko pamwe nebudiriro. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira Africa kuburikidza netsika nenhaka kana kuti arts, culture and heritage levers for building the Africa we want. Vaimbo vemukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vaokei Machisa vanoti zvakakosha chose kuti Zimbabwe ibatane nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica, asi nyika idzi dzinofanirwa kukoshesa kodzero dzevanhu vadzo.
Ndinoda kukorokotedza Zimbabwe ichipindawo mukupemberera zuva reAfrica, tichida kungonyanya kutarisa kuti imo muAfrica muZimbabwe medu tiri kunyanya kufara zvakadii kana kuti tinonyanya kusuwa zvakadii. Chokutanga ndechekuti tinoda kungotenda kuti ndiro zuva reAfrica Day rinoda kucherechedza zvikuru kusungunuka kwevana vemuAfrica kusanganisira nesu vemuZimbabwe kuti takambenge takapambwa asi takazowana kuzvitonga kuzere. Saka mukuzvitonga kuzere ikoko mune matambudziko atinosangana nawo mamwe anosiririsa zvikuru zvimwewo zvinofadza. Tikatarisa kudivi zvatinonyanya kuziva isu zvemahuman rights kana zvekodzero dzevanhu tinonyanya kuwana zvikuru chishushikana nokuti kurarama kwevana vemuZimbabwe mazuva ano inyaya yekuti une chauviri une mari here. Kana usina mari zvinodeva kuti hapana chako. Upenyu hwevanhu vemuZimbabwe izvezvi tichitarisa kurarama kwavo hwakadzikira zvisingaiti. Vamwe vanoti kune chinonzi pachirungu happiness index. Saka tikatarisa kufara kwevana vemuZimbabwe tichipemberera zuva irori rinonzi reAfrica Day tinotarisa kufara kwavo kuri kwakaderera zvikuru. Saka ikurudziriro yangu yekuti pane zvinoda kuitika kana zvinenge zvichiitika kuhurumende vakwanise kushanda zvakasimba zvikuru kusumudzira upenyu neraramo yevana vemuZimbabwe, tichitarisa kuzvikoro, tichitarisa kuhealth, tichitarisa chekudya,
Ko panyaya yekodzero dzevanhu nekuti tinogwa muAfrica imomo vamwe vachichema kuti dzimwe dzihurumende dzemuAfrica dziri kutadza kuremekedza kodzero dzevanhu.
Ichokwadi kuti kodzero dzevanhu ndo pane musimboti wekuti nyika ionekwe kuti iri kugona here kufamba zvakanaka kana kuti iri kukamina kana kuti yakatogona mazvamuchose yakatogara pasi. Saka tikatarisa isusu munyika yedu yemuZimbabwe kodzero dzevanhu dzichiri hadzisati dzanyatsosvika patingati vari kuti hurumende yedu iri kurwa chaizvo chaizvo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Ende kodzero dzevanhu dzinonyanya kuonekwa zvikuru nemapolisi dzatinoisa, mitemo yatinopasa, mitemo yatinochinja zvikuru kumubumbiro remutemo zvakangowanda wanda. Saka zvinoonekwa izvozvezvo nyika inopimiwa kana iswa pachikero pakuti iri kucherechedza kodzero dzevanhu. Kusvika pakadii, mitemo ipi inoita kuti vanhu vagare zvakanaka vagare vachifara, mitemo ipi iri kutyorwa nevanoiisa mitemo yacho, mitemo ipi iri kutyorwawo nevagari vemunyika macho. Saka tikatarisa munyika medu memuZimbabwe iko zvino tine matambudziko ekuti vanhu vanga vachichema chema nenyaya yeamendment number 2 iyo yakazopedzisira yakapasiswa yave mutemo. Zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vanyunyute imomo. Tinotarisa kuti ndo zvimwe zvinhu zvino kuti nyika ipimiwe kuti vanhu vari kufara here kana vari kugunun'una.
Vanga vari vaimbo vemukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights VaOK Machisa vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimai anoita zvokupenda mifananidzo kana kuti batik nezvimwe vachitengesa kana visual arts mudunhu reManicaland ari kukumbira hurumende kuti vabatsire sezvo vave kutatarika mushure mekunge mabasa avo akanganiswa nechirwere cheCOVID-19. Madzimai aya akataura nemusi wesvondo pakupera kwemazuva manomwe ekucherechedza tsika nemagariro evanhu kana kuti cultural week yaiitwa nyika yose. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ari uchema-chema nemamiriro aita zvinhu ndi amai Joyce Sunguru. Vanoti chirwere cheCOVID-19 chakavavharira mikana yakawanda yekusimudzira mabasa avo.
Zviro zvakamboendeka zvikatifambira zvakanaka. Tichiendesa zviro zvedu kuati gallery. Ati gallery yaititengesera zvinhu zvedu. Inini ndakatomboendawo parunup ndikatovinawo 50 ndichazoti madoras around mabond ndikatombohwinawo ndikapuhwawo mari kuati gallery. Ndakati nechikwara akaita number 2, mai matanga akaita number 1. Kuati gallery ko. Saka zvinhu zvaitotifambira zvakanaka zvekuti tikaisa zvinhu zvedu zvaitengwa. But izvozvi zvikandai kuendesa chinogara chiriko hakuna kuti asouya acho hakusisina achauya kotenga. Saka zvinhu zvacho zvinezvi hazvisi kutifambira ba. Toda togadzirisa kuti zvitange kuti tange zvekusumuka. Zvine zvatisi hatitorina nekupekutangira ba.
Amai Ellen Gova avo vanochengeta nherera vanoti kunyangwe upenyu hwaoma havazi kuzosiya basa iri.
Zvinyanyi kudikana ngeanhu ndikati fanika munhu abva muno musa kubva kuenda kuti ndakuenda kotenga zvinhu kuati kuati gallery kana kuti ndakuenda kuati gallery zvikashoma. Asi matourist anofamba aya mukaisa zvinhu zvenyu munoziva kuti achasvika kuati gallery ende zvava zvichakareruka nguva yacho iyona zvisati zvapinda mukati menguva yekuti zvakuti kufamba kwacho nenyaya yecovid zvinhu zvakunetsa. Saka ndiyo nyaya iri zvinhu hazvisi chatifambira zvakanaka ende kuati gallery kwacho izvozvizvi hatine chitaka chiriko baizvozvi chatakaendesa nenhau yekuti tatisi kuchatoita bange kushaya mishonga.
Vanoti vachiri kunetsikana nenyaya yekushaya mari yekutenga mishonga yekupendesa uye zvimwe zvinodiwa mukuita mabasa ose avari kuita. Amai Gova vanoti zvimwe zvavanopenda zvakaenda kunze kwenyika zvikavabatsira vakawanda kunyanya madzimai. Mumwe mugari wemamutare vaWashington Chikukwa vanoti mune zviri kupendwa pane mifananidzo yakawanda yemadzimai ayo vanoita mabasa akawanda nekudaro vanofanirwa kupembedzwa.
Tichisimbisa zvikuru madzimai edu mukati menzvimbo ino kumaNicaland. Ririko Veranda Gallery kune basawo reculture rakaitwa nemaartist echirume zvichiendana nenhingi ne culture yedu inobva uno kuma Nikaland panewo ma artworks ma art pieces sculptures ma paintings ma mixed media zvakangosiyana siyana zviri imomo zvinoenderana nechinyi ne culture yedu art and craft.
Mujware Elizabeth Musha, mukuru we National Gallery of Zimbabwe Mamutare, vanoti vanodada nemabasa emadzimai zvisinei nekuoma kwakaita upenyu munyika panguva ino. Svondo rekuremekedza magariro netsika dzevanhu kana kuti Culture Week rinoitwa National Arts Council of Zimbabwe gore roga roga apo pasi rose rinenge richipembererawo zuva rekuremekedza misiyano patsika nemagariro evanhu pasi rose kana kuti World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Gurukota rinoona nezvemitambo netsika Muzvare Kesti Coventry vakati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudada nerudzi rwavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyda Moyo.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCovid-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCovid-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity, rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepa naore Herald rine musoro wenhau unoti mutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malawa wadzoka pabasa zvichitevera kupikiswa kwakaitwa nehurumende mutongo wedare rehigh court wairambidza kuwedzerwa kwemakore avo pabasa. Bepa naore padande mutande reZim Morning Post rine musoro wenhau unoti nhengo yeparamende yebato reMDCT yakapinda pasi peurongwa hweproportional representative amai Priscilla Misahera Mbumishonga vari kutarisirwa kudomwa semumiriri wenyika kuGeneva vachinzi vari kutoitiswa zvidzidzo zvekuve mumiriri wenyika izvozvi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNational Guard emuAmerica anotarisirwa kubuda muWashington DC kutanga nemuvhuro mushure mekuchengetedza muzinda weUS Capitol kwemwedzi ingada kusvika mishanu zvichitevera kurwiswa kwemuzinda uyu musi wa6 Ndira. Mapoka enhau akasiyana-siyana anoti vakuru vemauto muMali nemuvhuro vakasunga mutungamiri wenyika iyi pamwe nemutungamiri wehurumende mwedzi mishoma vachangopinda mukutonga. Masangano enhau eReuters neAgence France Press anoti mutungamiri wenyika vabando nemutungamiri wehurumende vamokta owani pamwe chete negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vasoleiman dokore vakaendeswa kukamba yemauto iri kunze kweguta guru renyika iyi reBamako. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kipton, nombani pashuga, kupasimba, kupanondi, patzumba, Mutifarisiro Christine Munamati. Mutifarisi kuona na leta tirikwawa pa mtembo apona na takudwa to. Nana Jehovah Munamati wala mo break kutepa Munamati. Ma tapra ya bo. Nana ambia waroto. Nana datira Munamati.
Magadiko pa Studio 7 wanamukoma Jonga kandemiri magadizo yenyu ini ndoda kutaurawo nawe kuti government ikutaura kuti vanhu ngavatengese zvirimwa zvavo kuJMB ini nandibvumirane nazvo izvozvo pane nawe yakaitika 2015 baba wangu inini vanonzi vachipunza kumudzuko wakatengesa nzungu dzavo kuJMB JMB yakavabira mari ichiti yasenda mari panhamba dzisiridzo saka hurumende iri kuona kuti ine huori wakanyanyisa wakaifambira mari iyoyo asi hapana chakabuda vatengesa paJMB yepakotwa kumudzi wakasvikira pakuenzi endai kuHarare kumeni JMB iyo iri muna Samora Mashere hapana kana chakabuda vaingonzi endai uko kudzamara mari yese yapera saka tikuona kuti huori wacho huri kutoenderera saka ngavaregedze kuda kubira varima vachititengesai zvirimwa zvenyu kuJMB kubva kurima kutanga muna January svika December murima anenge akataisira zvirimwa zvake opedzesera futi wabira ndatenda hangu ndini mai Leslie ndiri kuno Cape Town
mangwanani mangwanani pastudio 7 inii ndinoitwawo mai Ruwarashe ndiri muno Mpumalanga ndinodawo kutaura panyaya yemabhinya anoisa kwedu kwamutare uku isusu akuru emapurisa akataura kuti zvamuri kutaura ndezvemanyepo hamuna mabhinya muno mamutare manyikarende yese kwese kubva kunaana Chipinge Rusape Hoonde Nyanga kwese kurikufamba mabhinya nemamutare mutaundi saka izvozvi pane chiitiko ichi chazobva kuitika mudanga mvura chemukadzi akatora mwana mukadzi yanga akapfeka gemezi saka ini Studio 7 zvokukumbirisai kuti mutaurawo nevakuru vemapurisa vomamutare kuti zvamuri kuti kunyepa hakuna mabhinya imi muchitaurirwa nevanhu isusu tisiwo maziso avo emapurisa tisinobatsirana nemapurisa kuona zviri kuitika munzvimbo handiti saka ivo kana vachizoti tiri kunyepa hazvisirizvo isusu tichizviona zvichiitika vanenge vachireva kuti kudiniko todawo kuti tibatsirwe ipapo
makadii pastudio 7 ndoda kuti ndipindure pane mukomana ari kucape town kana mukoma wangu ari kucape town vataura mashoko ekuti hurumende yesouth africa iri kuomesera mazimbabwe pakuti hanzi haichabvumi mapepa ekuzimbabwe kumatruck drivers kuti vatanga vari mapepa emusouth africa vogodrive matrucks iri idanho rinongotaura chete kuti south africa iri kutsvaga mamezures ose ekuisa patable kuti irestricte huwandu hwemazimbabweans anopinda kusouth africa vachinoita mabasa izvi zvichikuudzai kuti dzokerai kumba kwenyu munogadzirisa nyika yenyu nokuti hakasi kekutanga and hasizi zvekutanga harisiro danho rekutanga ratiwa nesouth africa friends pabhodha kuita sei asi chinondishamisa ndechekuti hurumende yesouth africa yeanc inenge ichitsigira hurumende yavamunangagwa handitika ichitsigira hurumende yavamunangagwa asi ichipanisha nekuomesera vanhu vari kutiza kushungurudzwa nehurumende yekuzimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa vari kutiza vanhu kuno magariro remariramiro hasi kuitei kuti munhu anotora mutemo woisa muhomwe woitawo kumba kwake woitawo mubhedhroom make handitika nyika haichafambi zvakanaka zvinhu zvese zviri kuenda mudondo hapana chakanaka hapana chiri nani munyika unoona kuti vanhu vanoshaya zvekuita kusvika pakuti tekiteki nekuvigwa kwamugabe chaiko chaiko kuti ngaafukunurwe mugabe avigwe patsva aite sei mugabe aita sei siyai kaarara zorani makamubvisa papaomukati munozvigona chandinoda kukurudzira vana vemuzimbabwe vechidiki vazhinji vose kana vari kudhaispora dzukai murejiste kuvhota ndatenda hangu
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika todawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudzi mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga
Chirongwa ndechenyu imi vateereri veStudio 7. Kurupota zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakasimuka nezuro vakananga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Urwu rwendo rwekutanga rwavaBlinken kudunhu iri senhumwe yeAmerica yepamusoro-soro. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana nemakurukota eIsrael, Palestine pamwe nevemudunhu iri apo America iri kuedza kuona kuti runyararo rwabudirira muGaza. America inoti yakazvipira kushanda nehurumende yePalestine pamwe neUnited Nations mukuona kuti vakawirwa nedambudziko wavana rubatsiro muGaza pamwe nekuvaka zvakare nzvimbo iyi. Rwendo rwaBlinken kuMiddle East ruchavasvitsawo kuEgypt iyo yakayananisa Israel nechikwata cheHamas chemuPalestine. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizora cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vachaos muchineripi mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo parwendo urwu.
Kutaura chokwadi, pane manganga akaoma, andione vaBlinken vachibudirira mukutaura nemapato ari kukwikwidzana kuburikidza nenyaya yehondo yakaitika pakati peiyo Israel neHamas. Tiri kuona kuti ipopotora gara kwemakore nemakore zvinonetsa, because tinoona kuti rinosanganisa nyaya dzezvechitendero. Saka nyaya dzezvitendero dzinonetsa kugadzirisa kuburikidza tichishandisa nzira dzematongerwo enyika.
Asi vakawanda vanga vachiona kunga America inokwanisa kunge ichipodza hondo irimo sezvo iri inodyidzana zvakasimba neIsrael. Zvii zvamungataura muchitariso tichitarisawo ukama hweIsrael neAmerica?
Ichokwadi kuti vanogona kupodza zvazvinoita zvakafana nekuti unenge une chipfekwa chako chatingati mutarauzi kana kuti kamburuchuzu kayakai. Kubva kaita pakanowanikwa kachiwanikwa kachibvaruka wobva waisa chigamba. Ndo zviri kuitika parwendo ruchaitwa navaBlinken kuti vachangonesa chigamba, asi kuti zvigadziriswe zvinoda matanho akasimba, matanho anobatanidza nyika dzose dzepasi kuti dziise musoro pamwe chete kuti chii chaizvo chiri kunyanyonetsa pakati peHamas neIsrael kana kuti pakati peIsrael nePalestinian Authority, kuti zvigadziriswe kuti vawane vachigadzirisana vagowanwa vachirarama pamwe nepamwe padivi nepadivi senyika dzinozvimirira.
Tinoonawo kuti nyika dzakaita seEgypt dzanga dziri dzimwe dzenyika dzanga dzichiyananisa pabopoto irori. Zvii zvamungatarisirawo kuti dziite parwendo rwaBlinken irworo?
Inyaya yakanaka yekuti President al-Sisi vari kuwanikwa vachibatsira kuti vaunze kupodza hondo yanga yamuka pakati peHamas neIsrael. Nekuti tikaona munharaunda iyo yekuMiddle East, Egypt ine masimba akati kuo, uyezve inogona kuteererwa neIsrael. Nekuti tikatarisa, Egypt neIsrael ndo nyika dzinonyanyodyidzana neAmerica muMiddle East pamwe chete neSaudi Arabia. Saka Egypt inogona kuteererwa neHamas nePalestinian Authority pamwe chete neIsrael zvichiburikidza neiyo United States of America.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vachaos muchineripi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatovi panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samora Machel naJulius Nyerere muHarare. Zimbabwe yobatana nenyika dzemuAfrica kucherechedza zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 Chivabvu gore roga roga. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vonanga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichitimhospera zvakanaka vateereri.